Mapurisa anga akapakatira zvombo. Anonzi akafura vanhu vatatu mushure mekunetsana kwakaita nevemakombi. Avo vanonzi vaita kurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mumwe wakaona izvi zvichiitika vapolite Murinda. Vanoti nyaya yakatangira paflyover yokubuda mudhorobha mumugwagwa unoenda kuchitungwiza. VaMurinda vanoti kurwisana pakati peveruzhinji kwakatanga mushure mekunge mapurisa aridza pfuti mudenga zvisina kufadza veruzhinji vakanga vasinei nezvemakombi aitakura vanhu aya.
Vaona mota ichiburisa vanhu kwatiya tanzi ndopo watanga kukwirawo vanhu vese mai vachiburuka mukono vamwe ndopo watanga kuramba kauti aiwa hatimuii ndopo vakazorohwa vanhu nepfuti va vati vangatorohwa futi parobhoti rako ndiyapedzera vatimunomutora maimhanji angatosubudzwa nemakaribhoti ava ingadore murume ngaifamba nemukadzi wake.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaBrian Kombiro vakati mapurisa akazokanda utsi hunokashidza mushure mekunge veruzhinji vatanga kurova mapurisa nekupwanya kamba yeHarare Central pamwe nekupisa motokari dzemapurisa. Zvichakadai zvinonzi mutungamiri wesangano rinomirira vafambi vanoshandisa motokari dzinotakura veruzhinji repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati pamwe nemutori wenhau wekambani ye263 chart vamunashe Chokodza vakarohwa zvakaitisisa nemapurisa aya pachiitiko ichi. VaGoliati vanoti vakanga vatizira pamapurisa apo vakazorohwa zvitevera mirijongo yakaitika iyi.
Kufurwa kwaitwa vanhu vapfurwa paflyover ipapa zetarapi handikunye pazetarapi traffic branch ranga chikondoza motikari zvakanaka apa pane congestion vamwe vazongobva mumwe motikari mapurisa anga nepfuti ndova vapfura vanhu vangu varipo bva vakutiza saka isu tazenge taakutiza matomba akungonaya vanhu vatsamwa nezvaitika izvozvizvi taakutiza chitasha kuti toenda kutavharirwa vanhu vachiuya vachiti vangoona mupurisa akamira vachitema hatisikuda kuvaona vangoti hatisi kuda kuvaona vachitevera mapurisa nekuti vatsamwa nekuurayiwa kwaitwa vanhu vangu vasina zvombo ende vanombobvira vavarwisa vanhu ivavo saka zvadaro tatizira mukamba chidini chichiaudza chi uko vanhu vava kutotema mota dzenyu vava kutonengerina vanhu vari kutema chero chavaona mapurisa ari kurohwa isusu nemumwe journalist wechati 623 kangana kusara kemufanisi tatizira imomo iye arohwawo futi nevanhu vasingazivi tapinda takagara more than 3 hours imomo tirimo patazonzichi akunze kune kwava kufambika taakubuda amene anenge officer commanding wacho ari pajuty paati kwanzi kwaclipe mukukwanisa kuchienda tikati no tikazobuda hamuzotikandira matiegas here tikanzi hamukandirwa kwaakubuda kwobva kwaita vamwe wangu achibva nekuna Robson Manyika Riot taona takutedza nzirova ftv timogotirova se tiri kubva munhengi umo mukamba mo ingwani tanzi tiende maakutirova sei takutedzera nzivaro anzi vava vamhanyi isu apa tansisaone neutsi takadhakwa neutsi bhuzi utsi wapinda futi mukati tibva tarohwa ndava ndadonha pasi ndadonhera pasi anzizodimwe foni yangu yaenda kupi ndamuka ndivana mhanya sasondirarwere yatozimba.
Zvichakadai umwe anozivana neumwe wavanonzi vakapfurwa pachiitiko ichi varangarirai Stole vanoti vakarwadziwa zvikuru kunzwa kuti munhu uyu ashayika nenzira iyi.
Kushaya kwamasvingo kwatirwadza semunhu andatombotaura naye makuseni achinditi ndichada kuzombobuda saka manherana atozomva kuti wamasvingo waburuka kombi waufamba kuya mutaunu paflyover pane kombi yarambidzwa kuburutsa vanhu ine mapurisa saka paita noise mupurisa akaridza pfuti yabva yaenda kuna vamasvingo wabva atopfurwa akafira ipapo saka zvandirwadza semunhu andatomboona makuseni anga ari munhu asina munhu anotaura naye zviya zvichitomborewe nainai amenekuti munozvionawo sei zvinozofambawo sei kana vanhu vakuru vatinoti ndo vakuru kwatiri vanozotirayirawo vachinzi havasipo vachienda nenzira dzakadai.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauro wemapurisa senior assistant commissioner Cherit Charamba kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi uye kuti vatipe mazita evanhu vanonzi vakafa muchiitiko ichi asi gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakazozivisa nezviro kuti vainge vamisa nyaya kuti makombi asapinde muguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.